vasatoita kuno kuSouth Africa titazve building tikatoridzidzirawo kuno kuSouth Africa. Handina vamwe vandobatsira hangu kuZimbabwe, ndinobatsira ndevamwe ndinoshanda navo vana veZimbabwe, ndoshanda navo pakonde rakapa, ndiri kushanda ipapa, konde rakandeyangu.
Mune matambudziko amuri kusangana nawo here nawo mukuita basa renyu ikoko kuSouth Africa?
Matambudziko tiri kusangana nawo kuno kuSouth Africa akati wandei ndekuti mabasa hachasi kuwanika zvakanakanaka. Vanhu vanoita zvebuilding vawandisa, saka varungu vachati kubhadhara mari dzakati oho kwamuchajano kutochema-chemawo. Saka pari zvino zvinhu zvinatotimirira zvakanaka tiri mumasango.
Mava nenguva yakadii muchiita basa irori?
Tava nenguva ndikatoti ini zvangu ndinovapasi ndakabva kuZimbabwe mu2008. Chinobatika chiripo zvacho but hazvisi kunyatsokuita zvakanakanaka.
Chii chamungati madzidza nekugara kwamaita nekushanda muSouth Africa?
Chandadzidzawo muno muSouth Africa experience yebasa rechikondiraka. Experience aiwa, takabva kuZimbabwe tisingazivi, asi nekuda kwekutambudzika takashingirira takugonawo kuitawo chimwe chinhu chekuti nemurungu unogona kugutsikana. Ndezvimwe zvandingada kuudza mhuri yeZimbabwe.
Tinonzwa zvizvarwa zveSouth Africa zvichichema kuti muri kuzvitorera mabasa uye muri kuparadza mhosva nekuita zvimwe zvakaipa. Zvii zvamungataura zviri kuitwa nevana veZimbabwe?
Nyaya dzokutora mabasa dziriitaugwa, nyaya dzokuti kune vamwe vanhu vandachimbotaura nezvavo pamusoro pekuti ngatizive zvatafambira. Pamuwanda zvokutoba muno muSouth Africa mumwedzi zhinji dzose imbavha. Sanguva yekuti panenge pabiwa somuthenge paya paya, panongoti maZimbabwe ari pano paaeriya panapa ngatiregwe zvunhu kwati ngabve muno. Saka machallenge tinomana muno muSouth Africa akatirebei zvokuti hechi zvoda kumwari kupindira. Ndinokumbirisa vana veZimbabwe kana vachindirwa vateerese kuti ngatisiyanei nezvekuita mhirizhonga, ngatizive zvatakafambira muno muSouth Africa.
Zvimwe zvamungada kukurudzira vana veZimbabwe kuti vaite vari kunze kwenyika, kwete muSouth Africa chete asi vari mudiaspora?
Ndinoda kukurudzira zvikurukuru kuvana veZimbabwe ndechekuti kana tauya kuno kudiaspora ngatizive zvatafambira, nekuti vamwe vazhinji vedu vanosiya nezvekutsvaga mari votisikiriri nevakadzi vemuno muSouth Africa, vachikanganwa mhuri, vachikanganwa vabereki. Saka zvikuru sei ndokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatizive zvatakafambira, ukabva mumatambudziko akatai kuti tarisana nesu muno mukati meSouth Africa. Zvinhuonga hazvisi kunyatsa kubhalanzira munhu wese, asi paunenge waona pashoma ipapo ukagona kubatsirawo vari kumusha, vabereki nemhuri, dzinonasa kuti zvinogona kufamba.